Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 5/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave muBritain uko vachabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles VI mangwana. Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti ZERA inozivisa kuti mutengo wedhiziri waderedzwa nemasendi matatu kana uchitengeswa nedhora rekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuBritain nhasi mangwanani uko vachabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles VI mangwana mugovera. Pane vanonzi vari kuronga kuratidzira paurongwa uhu vari kupikisa kukokwa kwavaMnangagwa, uyewo zvizvarwa zveBritain zvinonzi zviri kurongawo kuratidzira zvichipikisa kugadzwa kwamambo Charles VI, asi vari kuratidzira ava vanonzi vanogona kukanganiswa nemutemo wePublic Order Bill uyo unorambidza kuratidzira munguva yakatarwa yekugadzwa kwamambo iyi wakatanga kushanda nemusi wechitatu. Masikati anhasi vaMnangagwa vanonzi vasangana navana muzvina bhizimusi vekuBritain vane mabhizimusi muZimbabwe pamwe nevamwe vari kuda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vari kuperekedzwa negurukotaro zvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava pamwe negurukotaro zvemari muzvina fundo Mutuli Ncube nevamwe vakuru muhurumende. vaMnangagwa ndiwo mutungamiri weZimbabwe wekutanga kushanyira Britain mukati memakore makumi maviri mushure mekushanya kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna 1994. Asi Zimbabwe yakazotemerwa zvirango pashure ichipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga abata vanokokera nhengo dzeZANU PF mudare reparamende vapupura itogarepi kuti tinzwe maonero avo.
Izvi zvinotiratidza kuti utungamiriri wedzimwe nyika uri kuona mabasa akanaka akaitwa nababa vaMnangagwa. Ndo saka tichiona vekuBritain avo vakanga vaine maonero avo kubva makore anodarika makumi maviri vachiratidza kuti iko zvino vanoona ushamwari neZimbabwe chiri chinhu chakavakoshera. Ndizvo muchiona vadaidza mukuru wedu wenyika kuti vazova nawo musi unenge uchiitwa yatingati coronation, kugadzwa zviri pamutemo kwamambo Charles.
Kune vamwewo vari kuti hokero yakapiwa vaMnangagwa yakangopiwa vatungamiri venyika dzose pasi rose hazviratidzi shanduko pamaonerwo anoitwa hurumende yeZimbabwe neBritain.
Sevana veZimbabwe zvikuru vaya vanongoona zvakaipa pamusoro penyika yedu ngavadzidze kuti nokuona kuti dzimwe nyika dziri kuona basa riri kuitwa nebato redu reZANU PF, basa riri kuitwa nehurumende yedu yababa vaMnangagwa. Havangakuudzii mose kuti ivo vava nechidikwadikwa chokuda kushanda neZimbabwe. Munotozviona muzviito mukokwa ihwohwo hwokuda mwakwababa vaMnangagwa. Ndiyo meseji yamuri kupuwa sevana veZimbabwe kuti aiwa mukuru wenyu tiri kumuona uri kugona, saka nesuwo vari kumadokero zvikuru Britain tinoona kuva nababa vaMnangagwa pakati pezviitiko zvinokosha munyika medu chiri chinhu chakanaka, ndozvavari kutaura.
Saka imi muri kuona kukokwa ikoku kuchizobatsira kuumba ukama hweZimbabwe neBritain here?
Ndinovimba zvikuru kuti tichienda mberi pachawa no ukamba uno simbaradzwa zvikuru pakati peZimbabwe neMabritania na vamwewo vanobva kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzingava dzaimbova nemuoneri wakafanana newavo asi iko zvino vazhinji vakuona kuti vanhu vatema vanotungamirwa vamunangagwa havana ruengo nomunhu vava ruyedio kuti Zimbabwe ifambe iende mberi.
Vanga vari vanokokera nhengo dzezanu PF mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunhare naIvan Zininga westudio 7 vari muHarare. Ivan zabatawo vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere kuti tinzwewo mafungiro avo.
CCC tikuona kuti kufamba kwavamunangagwa panguva ino vachienda kucoronation ya King Charles. Panguva yekuti maZimbabweans ari kutambura, ari kufane nzara, zvinhu zviri kukwira muzvitoro, mashops, zvakare nguva yekuti nyika iri kushaya mari yekutenga chero magetsi chaiwo, zvinoratidza kuti mapriorities avo haana kumira zvakanaka. Zvakare tinoona kuti kuchimiro chenyika yedu yeZimbabwe muinternational community haana kumira zvakanaka. Pari zvino Zimbabwe iri kuzivikanwa nekuchikora kodzero dzevanhu.
Ndezvipi zvamungape semienzaniso pakuchikorwa kwekodzero pamabata?
Takaona zvakaitika kuna vasikala vangari vhume nevakawanda kunyanya veopposition vatori venhau vanonyora vanyori nevakadaro maartists vaimbi kumbunyikidzwa kwakanyanya maviolations emahuman rights ndoari kuwanda munyika yedu. Tiri kutadza zvakare kugashirwa neinternational community zvakanaka yavanoti international re-engagement. Tiri kuona kuti vari kutadza kunyatsi kuibuditsa nokuti vari kutadza kunyatsi kutonga nyika nomazvo.
Vamunangagwa vari kuti vari kugadzirisa ukama hwenyika nenyika dzekunze. Imimi zvamunokurudzira sebato ndezvipi?
CCC tikusaura kuti munhu wese ngaanyorese kunovhota sezvakatarwa kuti gore rino tigozoitwa New Great Zimbabwe. Hurumende inokoshesa kugara zvakanaka kwevanhu. Kana vanhu vachizonokwira ndege, vatungamiri vachizonobatsirawo kumacoronation nezvakadaro, vasiyiwo vanhu kumba vadya vakaguta. Vana vaienda kuzvikoro, zvipatara zvine mishonga.
Muri kuti rwendo rwavamunangagwa haruna kukosha here?
Pari zvino tikuona kuti tifokase pane kuenda kunze kwenyika, nyika isina kunyatsi kugadzikana, zvinoratidza kuti mapriorities haana kumira zvakanaka. Zvakare takaona vamunangagwa vachitenga private jet inoisa $54 million. Mari iyoyo imari yakadai yakaenda kuzvipatara, kuzvikoro, kuona kuti nyika ine magetsi nekuti nyika yafamba zvakanaka.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare muHarare naIvan Zininga westudio 7. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nhasi kuti yaderedza mutengo wemafuta edizeri rinotengeswa nemari yekuAmerica nechikamu chimwe chete nezvigatupfumbamwe kubva muzana kana kuti 1.9%. Mutengo uyu wadzikiswa nemasendi matatu ekuAmerica uchibva padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemana kana kuti US$1.64 parita kuenda padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nerimwe kana kuti US$1.61 parita kutanga nhasi kusvika musi wa5 mwedzi unouya. Asi ZERA yazivisa kuti mutengo wedhiziri mumadhora emunyika wakwira kubva paZimbabwe $1,546 kuenda paZimbabwe $1,756 palita. Mutengo wemafuta epeturu hauna kushanduka kwese kumadhora emunyika nemadhora ekuAmerica. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuderera uku kwakonzerwa nekudererawo kwemutengo wedhiziri pasi rose. Asi vanoti kunyangazvo mutengo wedhiziri wadzikiswa nemasendi matatu, kuderera uku hakuna zvikuru zvakunoshandura pamitengo yezvinhu munyika.
Hongu kudzikiswa kwegazeted price yedhiziri kwakanaka, kunorerutsa mitengo yezvinhu. Asi takaona kuti mitengo yedhiziri haunanyangoderera ne percentage yakakura wangoderana ne about 2% chete. In no way percentage is very significant. Kana takatarisa nyaya yekuti zvingave neshanduko yakanyanya here in terms of kuderera kwemutengo yezvinhu kana kuderera kwemutengo yekufambisa zvinhu.
Pane zvingatarisirwa here kuti zvingadzika muzvitoro nekudzikiswawo kwaitwa dizeruko?
Of course, tinoziva kuti mabhizinesi akawanda ari kushandisa majenereta nekunetsa kwava kuchiita magetsi. Majenereta anenge achishandisa diesel, saka zvinongobatsirawo, but percentage decline yacho haina hatingati iri very significant.
Chii chingadai chaita kuti mutengo wedizeri udzikiswe munyika?
Mutengo wedizeri wangoderera takatarisa maUS dollar chete. Zviri kukonzereswawo nezviri kuitika paglobal market. Tikaona average price yedizeri ichitiderere and makaona front rapera dizeri rarichiita on average about $1.26 shondorino raderera nekusvika pa about $1.21 per liter. Then mutengo wepetro wangoramba uri stagnant at $1.31 shondorino tichienzanisa shondo rapera. Saka kuderera kwemutengo wediesel kurungotedzera zviri kuitika paglobal market. Kuderera kwaita Zimbabwe dollar simba remari yemuno kwaita kuti price yemafuta in Zim dollars inge ichiita seinokwira.
Vanga vari Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe varimi vefodya munyika vari kuchema-chema kuti mitengo yefodya haisati yachinja kwemakore anechitsama, vachiti izvi zvave kuita kuti vanetseke kudzokera muminda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaMorris Ndanga vava nemakore gumi nemasere vachirima fodya kuHarare South pedyo nekuBeaches kunze kweHarare. VaNdanga, avo vange vachitengesa fodya yavo kumusika weTNZ muHarare, vati zvisine nekukura kuri kuita zvinhu, mitengo yefodya pamusika wefodya haisi kushanduka.
Hasi kukwira mapurize awo for the past 5 years. Tinongoita 530, 540, 550 maximum otherwise.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe murimi vaFoster Gwanzura vanorimawo fodya vachibatsirwa neTNZ.
Asi nekufamba kwenguva handizivi kuti TNZ yaita sei vaakudzikisa mapurize. Saka mukudzikisa kwavari kuita mapurize tiri kuedza kutaura navo kuti vakomana vacho vechina havateereri.
VaGwanzura vati kunyange hazvo vachitengerwa zvekurima zvese neTNZ pamwe nekubatsirwa kuwana mishina nezvekushandisa pakurima nekuomesa fodya, vati dzimwe dzenguva bhizimusi ravo rekurima fodya iri riri kuvasiya vasina chavanacho kana kusara nezvikwereti kumakambani aya. VaAlbert Chakala vanorima pasi peForester Estates kumvurwi vadembawo kuhurumende kuti idzikewo mitengo yefodya sezvainoita kune zvimwe zvirimwa, kwete kuti mutengo utarwe nevanotenga fodya.
Ine hurumende ingadai yapindirawo kuti zvimwe zvinhu zvigadzirisike, because fodya inotengeswa neauction. There is no gazetted price. Saka kana ichitengeswa neauction haukwanise kusvikana nabasa.
Fodya inotengeswa kumisika yefodya, uye vatengi ndivo vanotara kuti mhando yefodya yauya nemurimi inoita mari. Sachigaro weTobacco Growers Association vaBright Bvukumbwe vaudza Studio 7 kuti varimi munyika vari kuchema-chema nemitengo, asi vakati dambudziko guru nderekuti kudzimwa-dzimwa kwaiitwa magetsi kwange kwakanyanya, izvo zvakakanganisa zvakanyanya kuomeswa kwefodya gore rino.
Gore rino ranga raka oma magetsi kwakusina. Munhu wese akaita fodya ari kutoremerwa, ende aine tariro yekuti pane zvaari kuwana izvozvo anokwanisa kuti adzokere kumunda uye kubhadhara vanhu. Saka varimi vazhinji tiri kuchema nemunyaya yemaprices ari pakati nepakati.
Varimi vanga vachitengesa fodya vatiwo fodya yakadyarwa ichimirira mvura yemudenga ine mari iri pasi, zvekuti imwe iri kutotengwa nemari iri pasi pemadhora maviri ekuAmerica pakirogiramu, sezvo yakaita mavara neku nekuda kwemvura yakawandisa. Asi vati fojika inorimwa nemadiri zero ndiyo yakabuda zviri nani. Studio 7 yataura nevarimi ava pakushanya kuvatori venhau kukambani inoshanda nevarimi kurima nekutenga fojika yeTNC yekuChina. Mukuru weTNC uye variwo sachigaro vemabhizimisi ekuChina muZimbabwe vawenjili vati mari yemutengo wefojika inoenderana nezvinenge zvichiitika kumusika wepasi rese nekudaro havanawo zvavanogona kuita.
The prices are more decided like by the international market, which is not controlled by anyone. Because as for TNC, we are trying to our best to support our farmers, as we provide all these interest of loan, free loans.
Vachibvunzwa kuti sei vasingaisi maindustry anovandudza fojika munyika muno kuitira kuti zvigadzirwa zvinobva kufojika zviunzewo mari yakawanda munyika pamwe nemabasa pane kuiburisa munyika yakadaro. Vali vati mhando yefojika dzavanogadzira inoda kusanganiswa nezvimwe zvakawanda kana kuti blending zvisingawanikwi munyika. Vatiwo fojika yavari kuwanawo munyika ishomawo vachiti zviri nyore kugadzirira zvinhu kuChina sezvo kuri iko kune zvakawanda zvava anoshandisa. Kambani nevarimi vanosvika mazana maviri vainobatsira kurima fojika munyika uye inoti kubva kuvarimi ava inowana makirogiramu mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million kgs zefojika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Food Program rinoti riri kunetseka kuti risvitse rubatsiro muguta guru reSudan reKhartoum nemamwe matunhu ari kuona hondo nekukandwa kwezvombo pasi kuri kuramba kuchikundikana. Mutauriri weWFP muSudan Amaeleni Kinsley vakazivisa nezuro kuti sangano ravo ratanga kupa rubatsiro rwechikafu kuvanhu vakatiza kurwisana vari munzvimbo dzavakati dzine runyararo. Masangano enhau muJapan anoti murume mumwe chete akaurayiwa uye zvivakwa zvakaondomoka mushure mekundengendeka kwepasi kwakasimba kwakarova pedyo nekumahombekombe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. Sangano reAmerica rinoona nezvezvidzidzo zvemamiriro epasi rino reUS Geological Survey rinoti kundengendeka uku uko kwaive neuremu hwe 6.2 magnitude kwakaitika nenguva dzemasikati enguva dzekuJapan. Chipanga mazano munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika kumuzinda weWhite House muAmerica kana kuti White House National Security Advisor vaJack Sullivan vakazivisa nezuro China kuti vachashanya kuSaudi Arabia mukupera kwesvondo kuno kunaurirano nevatungamiri veSaudi Arabia. VaSullivan vachasanganawo nevamwe vavo vanobva kuUnited Arab Emirates nekuIndia. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji vari kukashikamadzwa nekwavanoti kuwandisa kwehupfumi hwemwanasikana wevaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe, amai Bona Chikore nemurume wavo vaSimba Chikore avari kurambana uye vari kukurudzira hurumende kuti iferefete kuti hupfumi uhwu hwakawanikwa sei. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Magwaro ekurambana kwevaviri ava ekuti vagovane hupfumi hwavainahwo anoratidza kuti vane hupfumi hunotyisa hunosanganisira mapurazi makumi maviri nerimwe pamwe nedzimba namastendi zvinodarika makumi mashanu kumisha inogara Shoroma muHarare. Pamusoro pezvo vane dzimotokari dzakawanda uyewo imba yemhando yepamusoro-soro inonzi iri kuDubai. Vatava nemulambo Jenya vanogara kuChipinge vati upfumi ihwu hwakawandisa zvekuti kunyange dai vaviri ava vakashanda pamwe chete vangarai vasina kuwana upfumi hwakadai mumakore avagara vese, vachiti hurumende inofanira kuongorora kuti vakahuwana sei.
Upfumi ihwohwo hunofanira kurudzwa nekoti zvaitwa mapurisa apindira veancorruption vapindira koti yozopa determination.
Izvi zvatsigirwa negweta vakudzaikadzere avo vati upfumi hwese husina tsanangudzo hunofanira kuferefetwa pachishandiswa mutemo weMoney Laundering and Proceeds of Crime Act.
Zvinhu zvinofanira kuita kuti avo vanoongorora nyaya dzehuori munyika vamutore vaende naye kuhigh court kuti atudze iye ega pamberi pedare kuti upfumi hwo akauwana kupi pamutemo uri weMoney Laundering and Proceeds of Crime Act.
Vakadzere vaenderera mberi vachiti hapana chakaipa kuti munhu aite upfumi, asi kuti upfumi hwese hunofanira kuwanikwa nenzira dzakajeka uye munhu achibhadhara mitero. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vaSimon Hove vati kunyange Bona ange ari mwana waimbove mutungamiri wenyika vaMugabe, zvinofanira kuburiswa pachena kuti akawana sei pfuma yakawanda kudai. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vati kunyange hazvo paine kunyunyuta munyika pamusoro peupfumi hwevaviri ava panenge pasina chakashata kunze pokunge paita vanhu vane umboo hwekuti hwakawanikwa zvisiri pamutemo.
Saka zvinodipenda nekuti pane here umboo huripo uye vanoita zviri kutemo vakwanisa here kunga vachiita mainvestigations kuti vaone kuti pane zviripo here. Dzimwe nguva tigogona kunyunyuta izvozvo anoita zviripo zvakashandirwa mapepa aripo, asi kana asipo ndopanopinda vemutemo.
Vachikore vakataura mumagwaro avo kudare kuti zvimwe zvinhu vaizvipiwa semubhadharo pamabasa avaitumwa natezvara vavo uye zvimwe zvinhu vakazvipiwa sezvipo pamuchato wavo, asi dzimwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dzavakanyoresa mumagwaro avo kudare dziri kuna Kariki Cree muHarare dzinonzi nekambani yeArson Property Development Company hadzisi dzavo uye dzinofanira kubviswa pazvinhu zvinofanira kugovanwa pakurambana kwavaviri ava. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugweta ravachikore vaRogers Matsikidze kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kambani yeArson Property Development inoti mastendi aya ndeayo pamwe nebazi rezvekutongwa kwematunhu uye akawanikwa nevaviri ava zviri kunze kwemutemo zvekuti yakatokwidza nyaya iyi kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mutauri weZimbabwe Anti-Corruption Commission Zaki Amaitandi Wemulovane vaudza Studio 7 kuti hongu vari kuongorora nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kuti vireguta reHarare pamusoro pekuti mastendi aya akaenda sei pasebazi rezvekutongwa kwematunhu pamwe nekambani iyi. Asi tsamba yakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu vaGeorge Magoshongwe muna Gumiguru 2019 ichienda kukanzuru yeHarare inoratidza kuti bazi rezvekutongwa kwematunhu raida kutora dzimwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dziri mumusha weBorodo muHarare kubva kukanzuru iyi. Vanoongorora nyaya dzeuori vaitai Ruben Mbofana vati zviri kuitika izvi zvinoburitsa uori huri kuitika munyika, vachiti uye hurumende haina shungu yekuferefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dicky was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Muchirongwa chedu chemagitare chosvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira anoimba musambo weZim Dancehall McDonald Chikuru anozivikanwa neremagitare rekuti Maki wacho. Ngatinzwei hurukuro yaaita naibva Nzizininga weStudio 7.
Hanzi ndio madiri HFM vano ndipinza mukwarantaini vakandinzwa ini ndichiti hetu vangu.
Mwajuma kisara ndaka shutanga andichiri mudiki aite ferian e andichiri mudiki yetu.
Saka vabereki venyu vaitwa kudi mukoma muchitanga kurova magitare.
Pandaka tanga vabereki vangu vanga vasingatombozvidi vaiti ndezveurombe rombe hanzi mbaita zvechikoro.
Veruzhinji vari kutambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Vanhu munyesi yangu vakutambira zviri raiti ana kuenda kumashure ndichididi makomenzi ari raiti zvekuti vanhu vari kubuda zvati vakuna kigoneshi imusic yanduva aiimbirai.
Mutemo yavo inovharisa masini hanzi hapana anopinda mudhenje kana asina kutopewa vaccine. Vangu vanondisaisa ashuwere kunditengesa sanitaiza.
Matambudziko amunosangana nawo muchigame ichi ndeyapi?
Ini machallenge azotisangana nawo muindastry nekuti mabig artist edu haadi kutova kulabo tinambobvapo kana something tanga tidoda kuti tombobviswa something kana kudii saka amafamisi sione pakaipa ita one kwao kana maharido stations akawandisa kuti tikwanisa kupusha music yedu zviri pachena zvinhu zvinatsoendekawo.
Vanoda kukubatayiwo, vanoda kukubhukai kumashow, vanoda kuteerera mimhanzi yenyu vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanondiwana panumber zoti 0719-511-893 kudzokorodza 0719-511-893 oro kuenda pafacebook yangu nochimaki wacho McDonald unondiwana ipapo andoyeshe museme neInstagram.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndapi?
Tini mashoko angu kuvatsigiri ndongoti rambe muchingo chikurudzira tinosvika chete chimwe subscribe pamayoutube channel yedu muchiuyawo kumashows zvinobuda.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokarova nhasi Woza Friday kudai?
Kandiri kubuda nako kanonza timbosiyana ameta basi ndotende.
Ya chuma ora, asi vamwe vacho vanondipima ndashanda mari vanondinyima lesi yacho yagara inorema zvasuwaindisingazoyingi kunodima pandinongorira vanongodzima wakanda makomenzi life pandostrima asi nori zvese ndiri chitima mumashaki momo ndinongosima lesi yacho maura mazimba yamazombi nemakura nenga akanditsuma kuti mukombe ndisazotura noda kunditema nyura saka samba yangu ndazvinyura ndiri kutsvaga majora ndemagozigozi ndaitiora lefi yacho iziri nemahitazi vanokuchera semunda mahitazi dm vanokupa bruti kazi ndoe number one kuziva wangu isa setasi ingori chekcheki mwoyo wangu wakaitwa chekcheki nemabhebhi akandipa artbek aivenelazvivi apa ndakananyura uyeia lefi yacho maura mazemba yamazombi nemakura nenga akanditsuma noda kunditema nyura saka tsamba yangu ndazvinyura ndiri kutsvaga majora nemagozigozi daiti.
Manga muchinzwa kambo kanonzi hatimbosiyana manzwa huri kuro yataita naMcDonald Chikuru anozivikanwa neremagitare rekuti maki wacho ari parunhare muHarare naIvan Sininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi tarisa nezvekugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana nekushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumabiko aya kuLondon. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave muBritain uko vachabatana nevamwe vatungamiri wenyika dzepasi rino pakugadzwa kwamambo Charles wechitatu mangwana. hurumende yokurudzirwa kuferefeta upfumi hwakanyoreswa mumagwaro ari kumatare ekurambana kwaamai Bona Chikore nemurume wavo Vasimba Chikore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusemi na mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 5 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
siyakwazi ukuthi amanye ama-MPs asekela abantu beZimbabwe abadubekayo, bake bazama ukuthi bakumise but ngibona ngani baphuza. Bakhulumile sibili ngodaba lolo ukuthi uMnangagwa akamelanga abuye ngapha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele Bhilithane ekuseni namuhla elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi yakulelo lizwe uKing Charles III kusasa.
Uhulumende akancibiliki ngendaba yeholo lethu le-US dollar sala. Ingxoxo ephumileyo ukuthi ababalisi bathe ngendlela ohlukumeza olukhono lukahulumende ngcono besebenze amalanga amabili.
Ababalisi bemaphandleni bathi kabasoze baye esikolo nsuku zonke ekuvulweni kwezikolo kusasa bekhonona ngeholo eliphansi. Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba u-Ishmael Moyo, waziwa njalo ngegama lokuthi Slender, ehamba leqembu lakhe le-Unity Boys. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele Bhilithane ekuseni namuhla elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi yakulelo lizwe uKing Charles III kusasa. Uhambo lolu luza ngesikhathi ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBhilithane ziqoqa ukutshengisela kusasa phezu kohambo lukaMnangagwa lolu, ngoba zisithi ungumbusi omubi kakhulu obengamelanga anxuswe kulumkhosi. Kodwa ukutshengisela lokhu kulakho ukungaphumeleli ngoba uhulumende weBhilithane ethule umthetho ovimba ukutshengisela ngesikhathi sokugcotshwa kukaKing Charles. UMnangagwa uhlanganelo wake waba inhloko kahulumende weLebhilithane uMnumzana Tony Blair, njalo iofisi yakhe ithi bebekhuluma ngokuvuselela ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamazwe angentshonalanga, ikakhulu yona iBhilithane leMelika. UMnangagwa uhlangane njalo lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beBhilithane lamanye amazwe uMnumzana Andrew Mitchell, kanye labosomabhizimusi ezama ukubahuga ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Sixoxele siphathamandla sebandla le-TCCC kweleBhilithane uNkosazana Barbara Gwangwara, yena othi uMnangagwa ubengamelanga anxuswe kulumkhosi.
Ngiyavumelana labo laba bathi ubengamelanga avunyelwe, ngoba besihlezi sisizwa uMnangagwa ehlale esithi i-CCC kumbe uNelson Chamisa labo bithi ngama-puppets of the West. So nasesimangala ukuthi bona nxa sebebuya ngapha, bona behlala besithi abanye abantu ababuya ngapha ngama-puppets. Yikho kokuqala. Okwesibili, thina silokudana kakhulu ukuthi ukubuya kwabo ngapha uMnangagwa bona bengabantu abayephula amalungelo abantu. I-Britain Britain kumbi UK lilizwe elinanzelela amalungelo abantu yiko ubona kulabantu abaningi abangapha ababalekela umbuso weZANU PF abacatshile kumbe sithi ngama refugees. So kuyasimangalisa kakhulu lokho ukuthi kungabe kuhamba njani kumbe indaba yegolide leli kumbe sebethayimele igolide leli abalibona elibhobokileyo lathi sisakhangele nje ukuthi sibone siyakwazi ukuthi amanye ama MPs asekela abantu beZimbabwe abadubekayo bake bazama ukuthi bakumise but ngibona ngani baphuza bakhulumile sibili ngodaba lolo lokuthi mina ngakwakamelanga abuye ngapha kwele England.
Isike sezwa abanye besithi balakho ukutshengisela khona ngapho eNgilandi. Kukhona yini elikwaziyo ngalolu hlelo kumbe lingaba yingxenye yalokho ukutshengisela na?
Ukutshengisela besiplan ukuthi sitshengisele esithemba ukuthi kuzayenzakala kodwa sibone amapholisa afake umbiko wokuthi akula mbikitsho ezakwenzakala. Abantu bazabotshwa kulomthetho ohle wafakwa masinyazanyana wokuthi abantu bengatholakala bebhikisha bayabotshwa okuyinto edalisayo kakhulu and okuyinto futhi ehanjiswe futhi emthethandaba ukuthi umthetho wona lo ukhitshwe esithemba ukuthi khona uzakhitshwa. Bangabe bekhona angifuni ukuthi ngikhulume okuningi kodwa kukhona okwenzakalayo kukhona okuplanwayo.
Unkosazana Barbara Gwangwara ngoibandla le-TRIPC kwelebilitane. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule othi labo abasola ukunxuswa kukaMnangagwa kumele bakhulume lohulumende webilitane onguye omnxusileyo.
Bakhumbule ukuthi yena bona babamnxusile umongameli angasiboni isizathu sokumnxusa ukuthi bamnxuseleni. Bayakhohlwa ukuthi vele iBritain yiyo isikolonayizile. Sathi ikoloni yeBrithani. Ngakho kathi ukubeka umlungisiseni izinto zonke ezilungisayo kumele yona iNgilandi isi-engage. I-UK kumele isi-engage sibili sisebenze ndawonye. Njengakhona kuwose kunemata ekumele sikuthi sikwenze sindawonye. Yiko-ke umongameli esikale sithi yena uzimisele ukuthi avule amasamu sidlelane lamazwe amanye omhlaba. Ngokunjalo amboni ipolitics ezinjalo zingena ngaphe ekutheni umuntu nxa enxusiwe sekukhulume ukuthi unxuselweni uthweni. Hhayi kababuze bone yona iNgilandi eyiyonxusa umongameli ma kubahlupha ukuthi kuyini okuba ukwenxusa. Amboni ukunxusa ukunxusa kamongameli kulani nomunye umuntu ukuthi nxa enxusiwe unxusiwe nxa enganxuswanga kanxuswanga ungaxuswanga kwaphela.
Labo abathi uMnangagwa ubengamelanga anxuswe bakhuluma njalo ngodaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe okuludaba oluchaywe i-documentary ye-Al Jazeera. Bathi ubaba uMnangagwa uthintekile kulolu daba kanti kukhulunywe ngaye njalo kudaba lwe-chrome. Ngokunjalo bathi ukhanya engumuntu othinteka kundaba zenkohlakalo. Yikho nje besithi hayi ngaphandle kokuthi bathi wephula amalungelo ukhanya engumuntu okhohlakeleyo njalo.
Nkomo wena bathi bakamabathi be-opposition loko kuqhutshwa ngabantu be-opposition bakhampena ngakho khonokho abantu abayesulelayo ukuthi lyana ngumhedeni lyana yikuthi uNkulunkulu ngiwaziyo. Kodwa emntweni naleyo Nkomo kungena ngaphi kathi kwe-Al Jazeera kungena ngaphi ekunxuseni kapresidenti yaseBrithani. Ukunxuswa kwapresidenti yaseBrithani akube kodwa okwe-Al Jazeera lapho kube kodwa.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje ukufuthelana phakathi komdeni kaKing Charles III kukhanya kuqhubeka. Nanku inkosana uHarry uvikwa engasoze aye lomkakhe emkhosini wakusasa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Sipho senkosi Machokomola Bhalule isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane.
Awukho umuzi ongathunqa indudu umdeni ube uthathelene isikhali thukuzele induku emqhubeni imuli leyi ingazathi idabuka naphakathi nje kuyabangwa izinto eziningi ezinye sizibona lapha sizifunda ke kumaphephandaba lasemabhukwini abhaliweyo lapha ebhalwe yinkosana uHari kodwa inkosi bizama nje ukuthi ihlanganise umdeni ukuze iyakhe umdeni wayo ubahlanganise kakhulu amadodana akhe kodwa ke hayi ukhanya ngathi kulobu nzimanyana ngoba nxa ubona indoda eyindoda esithethe inkosana uHari ebuya echiya unkosikazi wakhe kwele Melika echiya labantwana kwele America ebuya yedwa kutsho ukuthi kukhona okukhulu ngoba phela laba bantwana obachiyayo uHari ngabantwana abangabazukulu benkosi manje abantwana abangabazukulu benkosi nxa uyisemkhulu egcotshwa ubukhosi bona bengekho kutsho ukuthi phela umdeni wonke lo wendlu nkulu udabukene phakathi phela
isikhathi lesi ebusa sebemjwayela yini abantu uKing Charles kuningi yini abakhanya bekuthanda ngaye bayamemukela yini lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKamela
bayamukela ngendlela yokuthi bebesebelesikhathi vele bemazi ukuthi nguye olindele ukuthi ethathe isihlalo sobukhosi baba khona bonabo nje ababili abathathu abaphikisayo ababe bengamfuni kodwa abantu abaningi kuleli lizwe bamamukela sibili kakhulu njalo bayamukela lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKamila loba nje sikwazi thina ukuthi kwakulezi gigaba kulezi ndaba ezazizindaba ezazisinda abantu ezayenzakalayo ngo kufa kuka nkosikazi wakuqala okaCharles uDiana abantu balapha bakhangela belalele bebone ubukhosi lobu babuhlonipha kakhulu nxa buvele sobusezandleni zomunye umuntu sebehlonipha seneso sihlalo sokuthi nguye osethethe sokumele ehlonitshwe ngoba uhulumende walapha laye uyahlonipha ungaphansi kwesihlalo senkosi ubuswa yinkosi loba nje imithetho yona iyenziwa nguhulumende kodwa inkosi iyo eyiyo elikhanda lombuso waleli lizwe yikho kubuswa kanjalo kuleli lizwe laseBritain inkosi ebusa amangisi ibuse lamaScottish iphinde ibuse lamaWelsh ibisibusa lamanye amazwe angaphandle afana na labo Canada afana na labo New Zealand afana na labo Australia iphinde futhi ibe inkosi ekhokhela iCommonwealth so kubanzi kakhulu sibili ngesimo sobukhosi lowo
umnumzana Sipho senkosi Machokomola Balule yesizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempila kahle kwelebilitane ubexoxa lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ababalisi abaphansi komanyano ozibiza ngokuthi Teachers for US Dollar bathi bazasebenza kabili kuphela ngeviki ekuvulweni kwezikolo ngomvulo okuyindlela yokukhonona ngeholo eliphansi. Kubika uBathabile Masuku.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo, uthi bazaqala ukusebenza amalanga amabili ngeviki ngomvulo langolwesibili, besalinde ukuthi uhulumende akhuphule iholo labo.
Uhulumende akancibiliki ngendaba yeholo lethu le-US dollar salary. Ingxoxo ephumileyo ukuthi ababalisi bathe ngendlela ohlukumezo olukhona lukahulumende ngono besebenze amalanga amabili.
Ilunga leyinye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, umnumzana Goodwill Taderera, uthi ababalisi bakhangelelwe ukuthi labo babe lezinto ezipheleleyo besiya ezikolweni.
The measures for the smooth opening of schools.
Nxa sikhangele ukuvula kwesikolo sibona ukuthi wonke umuntu ophathelane lesikolo ufanele ebekwazi. Sikhangela njalo indlela zokuthi ababalisi bagcinakale ngoba yibo abahlala belabafundi isikhathi esiningi.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, iZineo, yena ke uthi ukulungisela kwababalisi ukuvula izikolo kunzima ngoba bengela mali eneleyo yokubuyela emsebenzini.
State of preparedness yama teacher kulungela ukuvula kwezikolo inzima kakhulu ukukhuluma ngayo ababalisi abalamali zokuthi bagade bona bathenga ukudla nike abantwana izimali zokugada la obesiye esikolo zabo.
Unkosikazi Thando Bhebhe, umsekeli kaMabhalane we-Educators Union of Zimbabwe, uthi uhulumende kumele enze imizamo yonke ukukhulumisana kusasemasinyane.
Endeni uthi uhulumende angezelele iholo lababalisi, inungezelela i-allowance ekwazi mhlophe ukuthi nxa umuntu sethatha umhlalaphansi akudla i-pension ikabe ungelalutho, ngoba i-allowance njalo futhi yinto eqhutshwa. Ababalisi bayafisa ukuthi nawo uhulumende wenza into ekhanyayo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi ababalisi labantwana besikolo bakhangelele ukuba sezikolo malanga onke.
Schools are set to open on the 8th of May.
Izikolo zikhangelele ukuvula mhla ka 8 kuNkwenkwezi ngomvulo ozayo. Abantwana lababalisi bakhangelele ukuthi babe khona kuze kuye. Abezemfundo bazabe bekhangele konke okwenzakalayo ngesikhathi leso.
Umhlangano wokugcina phakathi kukahulumende kanye lenhlanganiso emele izisebenzi eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions wawumele uqhutshwe ngenyanga edlileyo kaMabasa mhla ka 21 awuphumelelanga ngemva kokuba inhlanganiso emele izisebenzi yala ukwamukela okwakuphawulwe nguhulumende. Uhulumende ucine ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe ngaphandle kwabezempilakahle ngoMabasa ngesilinganiso esiphethwe kabili i-100%, wengeza njalo ekhangelane lengozi yobhubhane lwe-COVID-19 ngesilinganiso esingamachumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25%. Kuthi ababalisi baphiwa lamadola angamachumi ayisitshiyagalombili emali yeMelika i-$80 phezulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Kambe ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili kukasiqokoqela Mphoko, indodana yowayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko, kungaba kutshengisa na ukuthi ilizwe lilandela umthetho? Umphoko utholakale lecala lokudlwengula umzukulu wakhe owayeleminyaka elichumi lambili, 12 years. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula, umphoko elinde ukugwetshwa ubese ngumuntu osekela ibandla leZanu PF ngamandla eloba enkundleni zokuxhumana. Sixoxele ucubungula ezombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla.
Singathi nxa sikhangela ngecala lakhe, uhlobo lwecala lakhe olokubhinya, licala elingelani lobani. Uthi ngumntakabani, ngowalibibandla, awusebenzi ngoba ibubhinya, ibudlova abenzileyo. Labo abaseselo nembeza kuleli abandla ngabona kuyabayangisa labo. Kanti njalo loyise angaza kangene kule indaba ngitsho ngoba ngiyobugebengu, icala lidalwe nguye, kumele uqondane laye. Ukuthi ngumntakabani, wenzeni ecaleni elinjengaleli, angiboni ukuthi ungatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uyalandela umthetho. Ngoba vele kumele kube njalo, nxa ebhinyile, ubhinyile, kakuboshelwe, akugwetshelwe khona lokho. Nxa kulobufakazi sebanjiwe, angaza ke amsize ngalutho ngobana yibugebengu. Icala likasiqokoqela licala lokudlwengula, licala elilesigwebo esibhalwe phansi ukuthi kumele inzwe lokhu. Wenziwe khona lokho kanye kumele ngabe kwenziwe. Kakulanda uhulumende, umlando ukuye. Uhulumende angaza athi ye thina umthetho sawulandela, kanti ubevele kuyathiwani nxa edlwengulile. Icala elingelani lokuthi uhulumende angacasha athini, ngoba nxa ubufakazi bukhona osegcekeni kumele agwetshwe njengabo bonke labo asehlane labo khona ngale abenza amacala afana nayo.
Yena siyambona ukubana ubengani sengumuntu ongumlandeli webandla lezanu PF oqotho ngoba simbone sibile egcwele lapha enkundleni zokuxhumana ebhala into ezijengisa ukubana uyasekela ibandla lezanu PF ngokugcweleyo. Kungaba yikuthi ubezama ukuncenga yini ukuthi angavalelwa?
Yebo kambe angagcwala indawo zonke ekhukhumeza ekhuza ibandla lezanu PF engxenye elethemba lokuthi engxenye ibandla lelo njengoba abaningi bakhona bejwayele ukuthi lizaba yela kakumsizanga ngalutho ye ngoba leli cala lakhe ngelebugebengu obusegcekeni iZanu PF imvama yayo ikuvikela labo abakhanya bethinteka kwezombusazwe.
Umnumzana Thande Kozinti Mkandla ucubungula ezombusazwe. Iqembu lamantombazana amathathu amabili awo afunda esikolweni sesecondary eseGirls College kobulawayo lo yedwa ufunda eBaitbridge linqobe kumncintiswano wokulungisa izinto kusetshenziswa imitshina yakulezi insuku e-technology owe United States of America Texpo 2023 lo mncintiswano uqoqwe ngabesigodlo someli weMelika eZimbabwe njalo wenzelwe ekolishini leNational University of Science and Technology iNasti kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abathathu laba ababalisa uFuluphedzani Mabidi, uLayela Muthukwa loTendai Jakatinda banqobe ngohlelo lwabo lokuphuma lezibane eziqondisa ukuhamba kwezimoto ama-traffic lights asebenzisa amandla elanga le-battery lokulondoloza lawo mandla ngosuku lapho eliyabe lingachisi okwenelayo njengoba ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwamandla kagetsi. Amantombazana la anqobe amanye amaqembu amathathu abakade bephiwe imisebenzi yokudla ingqondo besebenzisa imitshina yakulezi insuku. Elemelika liphakathi kokuhlomisa abasakhulayo beZimbabwe ukuba baqale ukukhwabitha imisebenzi yokusebenza kwemitshina yakulezi insuku ekuphumeni lamasu anceda umhlaba. Unkosazana Layla Muthukwa ngomunye wabakuleli qembu elinqobileyo uchaza kabanzi ngomsebenzi abawenzileyo wokuphuma lesibane sokuqondisa ukuhamba kwezimota emgwaqweni.
Since it has been here, that's number one, since we are at Cape Town, kunje so, and it has been a good
Unkosazana Nomalanga Ncube abathethe isicoco sesibili uthi bafunde okuningi nge-USA Zimbabwe Texpo.
Ngijabulile ukuthi sifike lapha sihlale labanye sithole experience naleyo esitholileyo. Kuyathabisa ukuthi sifundile kakhulu ngezinto esingazazi.
Uthabo Lezwe Mabanda ofundela ukuba ngumanjinela ekolitshini ele-University of Zimbabwe yena labanye bakhe bathethe isicoco sesithathu yena ke uchasisa ngomtshina abaphume lawo owazisa ngokuchitheka kwegas endlini.
Sina silanda ukuyenza i-gas safety. So sizabe sincedisa nge-safety of using ama-gas gas endlini zabantu.
Ulebohang Sebata labanye bakhe bachaza ukusebenza kwamandla kagesi le-generator emakhaya elizacitsha lokuzilayitha kungela muntu okwenzayo.
Iproject yethu kukhona senze umshina ozawutshintsha between amagetsi izesa kumbe igenerator ompisodi yawutshintsha khona la inestepwek.
Ukusebenza kwemitshina yakulezi insuku kuqakathekile yikho libona uhulumende weMelika esekela uhlelo lolu kutsho ummeli we-USA oqondisa inhlelo kuleli unkosazana Mac Riggs. Abafundi abanqobe umncintiswano owezimi USA Texpo 2023 bathole imivuzo ethile njalo bazadlulela phambili besiyancintisa kumncintiswano owe-South Africa Zimbabwe USA Texpo 2023. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli weRumba uIshmael Moyo owaziwa njalo ngegama lokuthi Slender ehamba leqembu lakhe leUnity Boys. USlender udabuka esigabeni seKajana eLupane kodwa ucula ekwele South Africa. Lapha ke uphethe idlalate lakhe elitsha.
Salibonani kuStudio 7, salibonani balandeli nabalaleli. Mina ngokuzalwa ngizalwa eLupane, ngomnyama obambile khona lemakhosini esigabeni seKajana. Kusho ukuthi endimeni yomculo sengilethuba mpela ngikiyo, kodwa-ke ekurekhodeni eziqondane nami ingoma ngiqale ngo-2019. Angihambi ngedwa, ngihamba nabadlali bamakatari, nami ngidlala ekatari nabadlali bengoma abayibona abajayivayo. Siphuma sonke khona leLupane, sinabo abafowethu abaphuma endaweni ezitshiyeneyo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Okwamanje sisebenza lo msebenzi selizweni leSouth Africa. Khona lapho sisebenza sikhona. Abangathanda ukuthi besupport abaselizweni lokuzalwa ama-CD yethu nama-T-shirt nama-memory card USB ephumula East Rovers. Ngikho lapho kutholakala khona kudadewethu. Ikanti ngapha eSouth Africa esiphila sikhona, ngitholakala ku 067 9192 329.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli nabalaleli ngibashiyela amazwi athi bahlale ethembeni, beqhubeke besisapota njalo bebekezele. Ngoba walo nyaka ngo-2023 sisiyaqhamukela ku-2024 esikukhangeleleyo albhamu elisha elizophuma mhlaka-2 August. Albhamu leli lithi Ubunyama Abuhlangani Lobukhanya. Ngiyathanda ukubonga kakhulu kubalandeli nabalaleli lonke elithe langithatha isikhathi senu langibamela uStudio 7. Siyabonga. I'm gonna go get some more.
Slender ihamba leqembu lakhe le Unity Boys besabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ukuya kukamongameli yamasoni Mnangagwa emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamangisi kwelebhilithane uKing Charles III kusasa. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Tilani
murara zvakare.